ZDC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 4 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kubudiswa kwaitwa mashoko vashandisa statutory instrument 65 ya 2020 inova iyo iri kutsigira aipa. Aipa mutemo wakabviswa mumabhuku edu emutemo, saka vari kushandisa mutemo usipo. Saizvozvo tinoti semisa Zimbabwe zvakakosha kuti vange vachishandisa mutemo iripo kana isipo, kuti hurumende ifambe nekukurumidza kugadzirisa nhaurwa dzayo dzekuti pange pane mutemo unoshandiswa, kwete kushandisa mutemo yakabviswa, nekuti zvava kuita zvisiri pamutemo.
Sangano remisa Zimbabwe rinotambira zvimwe zvabudiswa nehurumende pamusoro pezvinobata vatori venhau, asi richishora zvizhinji.
Idispensation notiri nani pagavhenmendi yava Mugabe, asi haikwanisi kubhadhara varayiridzi mari dziri nani kana kudzosera hadzo varayiridzi vakasiiwa navamugabe. Saka isu tinoramba tichimirira varayiridzi tichivaudza kuti vabhadhare mari dzinokwana. Kana pasina kubhadhara mari dzinokwana, pachanetsa, nokuti varayiridzi havakwanisi kuti vaende kubasa mazuva ese. Vanenge vachingokwanisawo kuti vaende kuda 2 days per week, vana vasingadzidze kana kudzidziswa muzvikoro zvakakwana.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti New Dispensation iri kupunza zvakanaka zvakaitwa nehurumende dzakare, asi ichitadza kuitira nyika zvitsva zviri nani.
Kune inonzi Omicron variant B2 iri kupararira kuEurope, kuAfrica nemuno muAmerica. Inenge ndiyo mhando yanyanya kuwanda kudarika dzimwe mhando dzese. Inenge inopararira zviri fast kana zvakawanda kudarika the original Omicron variant. Asi chatogunzwa ndechekuti haisi more infectious kana kuti haikonzeresa chirwere chiri more severe than mamwe mavariant atagara tiinawo.
Mhando yeOmicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica kupfuura dzimwe mhando dzecoronavirus dzose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti rinotambira kuti hurumende yazivisa nezvemari dzinofanirwa kubhadharwa nevatori venhau nemabhizinisi ane chekuita nezvekutapwa kwenhau, richiti nguva yanga yairebesa izvi zvisina kuitwa, zvichikonzera kuti vatori venhau vashandise magwaro nemakadhi akapera kare kare, izvo zvaikonzera kusungwa kwevatori venhau vachipomerwa mhosva yekushandisa makadhi nemagwaro asi zvisina basa. Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo vaudza Studio 7 kuti asi sangano ravo harisi kufara kuti hurumende pamwe chete neZimbabwe Media Commission vachiri kushandisa simba remutemo weAIPA uyo vanoti hausisiri pamutemo. Tabata vamoyo tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinotambira sei zvirongwa zvaparurwa nehurumende neZimbabwe Media Commission mukupa vatori venhau magwaro ekuita basa ravo zviri pamutemo.
Hongu, misa Zimbabwe yatambira mashoko ekuti ZMC nebazi rekupepetwa kwemashoko vaparura urongwa hwekuti vatape nhau vanenge vachizopiwa matsamba ekufambisa basa sei. Urongwa uhu unotaridza kuti vatapi venhau vemuZimbabwe vachange vachitarisirwa kuti vabhadhare mari inosvika madhora ekuAmerica $15 vanwayo vanopepeta dzizo nhaurwa kana kuti vanasamusha vekupepetwa kwenhau mamedia houses emuno vachinziwo vabhadhare makumi maviri emadhora. Kana uchinge warasa chitambi chako kana maresonance kana kupepetwa kumashoko uku tsamba dzinoratidza kuti uri mutori wenhau uchinzi uchabhadhara gumi remadhora.
Vamoyo, ndezvipi zvamunoshora uye nemhaka yei?
Chanyanya kuti kachikamadza ndechekuti vanoshanda vari muZimbabwe vachitepfenyurira vana muzvinamusha vekunze vari kunziwo vabhadhare mazana nechidimbu $150 dzekunze kwenyika uyezve vachange vachizonzi vawedzere ne $50 pamusoro kuti nhaurwa dzacho pamwe chete zosvika kumazana maviri emadhora. Kwatiri semisa Zimbabwe izvi hazvina kutijekera uyezve hazvitikurudzire kuti tipembedze nekuti zvazvinoreva ndezvekuti hurumende inenge yatora chidanho chekusada kukurudzira vazvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe kuti zvishandire vanasamusha vekunze kana kuti vanopepeta vachinge vachigara vari kunze.
Kwamuri zvinoratidzei izvi vamoyo? Zvinorevei kwamuri?
Zvazvinongoreva ndezvekuti vatapi vemuZimbabwe havasivo varidzi vebusiness, saka vanototambirawo mari dzavanopiwa kazhinji kacho vanenge vachishandira vanasadunhu ava pano nepapo yatinoti yo freelancing kana kuti vachinge vachishanda zvemwedzi wese. Kasuka ukange wotora madhora mazana maviri kumushandi akapiwawo basa, zvinoratidza kuti hurumende yatora chidanho chekusakurudzira zvachose kuti vashandi vatapi venhau vemuZimbabwe vange vachishandira vanotepfenyura vari kunze. Zvazvinongoreva ndezvekuti tikatora chidanho ichocho tadzokera kumwaka wataiti takapfigwa senyika kusauda kufura mabhizimusi, nekuti kutapwa kwenhau ibhizimusi uyezve kushandira mumabhizimusi ekunze anotipawo mukana wekurodza zvatinoshandisa pabasa redu, zvinova izvo penzura nebepa nemaswi nemashoko atoti maskills edu anokwanisa kusumudzirwa nekuti tine chishandirawo pachiyero chepamusoro. Kasi kana hurumende yatora mukana uyu ndewokudzivisa kuti vatapi venhau vasaramba vachienderera mberi nenhaurwa dzekushandira kune nzvimbo dzekunze kusanganisira ivo zvitashi kana kuti madandemutande kana kuti mapepa nhau.
Misa Zimbabwe inotii kubazi rezvokufambiswa kwemashoko nekuZimbabwe Media Commission maererano nemitemo inobata vatori venhau pamwe chete nokutapwa kwenhau?
Chimwe chatinoongorora ndechekuti kubudiswa kwaitwa mashoko vashandisa statutory instrument 65 ya 2020 inova iyo iri kutsigira aipa aipa mutemo wakabviswa mumabhuku edu emutemo, saka vari kushanda mutemo usipo. Saizvozvo tinoti semisa Zimbabwe zvakakosha kuti vange vachishandisa mutemo iripo kana isipo kuti hurumende ifambe nekukurumidza kugadzirisa nhaurwa dzayo dzekuti pange pane mutemo inoshandiswa, kwete kushandisa mutemo yakabviswa nekuti zvava kuita zvisiri pamutemo.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muzvare Judith Muve adzanzi inhengo yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change vamboneni Muve vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF muna kukadzi. Pamusangano webato rinopikisa iri vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwazve kuti vatsigiri vezanu PF ava. Vanoti vari kushishidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupu unoroverera vanhu vari kupomerwa mhosva yekupunda hanzvadzi yavo. Vanhuve vanonzi vakabayiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungirwa nyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati nezuro vakaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya yekupwekwe iyi sezvo vange vasiri muhofisi nezuro. Blessing Zulu weStudio 7 akabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dzekumatare edzimhosva. Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva. Ndokusaka akazvimirira oga asina kwaakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Ncube vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukweko.
Angava hawo mashoko ekunyepa sekuziva kwatinoita kuti kune vanhu vakadaidzwa kumahofisi ezanu PF kukurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa rawo. Saka naizvozvo nyaya dzekumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo muzvare Judith Ncube kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe. Zvinhu hazvina kumira mushe. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekupondoka hanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kuunzwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvizvizvi. Handina chandakati kuti ndingatoti ndakanzwa kuti izvizvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisi kana kubuda. Ndakutiwo munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndaakutya.
Ko chii chopa kuti mugare makabatiraura mumaoko?
Kuti ndine vanhu vanofamba vachinditeverera vachindipa matiretsi vakatombonikidnepa vachitondishungurudza zvakaoma. Saka ndatongowo munhu anogara mumba. Handisisi free kufamba. Ndave kugara mumba ndikatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukwekwe. Situation haina kutomira zvakanaka. So handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bhukuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro.
Chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sezvamuri kuti muri kunzwa zvichitaura?
So kana vakabuda vanhu vaya vaya ini handitozivi kuti zvichafamba sei. Kuzi pavachabuda ndiyototirori vanogona kutozo ndichanekuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa. Sekutaura kwavakaita musi wavakandinipa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi inini zvokunetsa. Ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwandiri kuita. Zvinhu zvacho zvakaitooma. Zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma. Handitozivi kuti zvichafamba sei.
Muzvare Judith Ncube vange vari parunhare kukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaramba richiedza kuita nhaurirano nehurumende nePublic Service Commission pamusoro pezviri kunetsa varayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vaudza Studio 7 kuti varayiridzi havasi kukumbira kuti vapamidzwe mari yemihoro asi kuti mihoro iyi idzoserwe payakanga iri mazuva ehurumende dzaitungamirirwa nevachakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Morgan Tsvangirai. Dr. Joe vanoti zvinoshamisa kuti hurumende iripo iko zvino inozviti new dispensation asi ichitadza kuwirirana nevashandi vayo uye ichibvisa zvakanaka zvakasiya zvaitwa nedzimwe hurumende asi iyo ichitadza kuuya nezvimwe zvitsva zviri nani zvokupa kana kuitira vashandi.
Kotoro rechikoro harina kufamba zvakanaka.
nokuti nguva zhinji varairidzi vanga vari incapacitated kubva musi wa 7 pakavhurwa zvikoro kusvika musi wa 22 February hakuna kudzidziwa nokuti varairidzi vanga vari incapacitated. Varairidzi pavakazowana mari shoma pavakadzoka kubva musi wa 22 chakazonetsa ndechekuti vakasangana netsamba dzakawanda dzimwe dzichiri kuenda kuvarairidzi dzichivapomera kuti vanga vasiri vanhu vasingadi basa vanofanira kuti vanyore kuti sei vasina kuuya kubasa kubva musi wa 7 kusvika musi wa 22. Asi chinokadzamadza ndechekuti isu sesangano ravarairidzi takanyorera Employer Public Service Commission tikakopa line ministry primary and secondary education nokuudza vakuru vezvikoro vese kuti varairidzi vari incapacitated havana mari yokuti vakwanise kunge vachiuya kuzvikoro. Saka kotero rakapera tichinetsana chete varairidzi vachingonzi nyorai tsamba nomuromo wokuti maiepc tikwetezve tsamba inofanira kuti inge yatanga yanyorwa kuvarairidzi kuti murairidzi azonyora tsamba yokupindura kuti aivepi panofanira kunge pane charging authority ingava ministry ingava na DSI but yatinongotaura nechekuti nyaya yanga iripo iri maringe nekushanda zvakanaka kuti hatinoti ma labor issues. Saka inokwanisa chete kuti inzwikwe ne Public Service Commission.
Saka Dr. Joe, imi semurairidzi temu iyi iri kupera svondo rino munoiona sei?
Muzvikoro hamuna kuzodzidza zvakanaka. Kotoro rakapera, varairidzi vakawanda mwoyo yavo yakatumba vasina kukwanisa kuti vadzidzise nokuti vainetswa mazuva ese ende vachiri kunetswa ne Ministry of Primary and Secondary Education ichida kuti vanyore tsamba dzokuti vaivepi ivo vachiziva kwaiva navarairidzi.
Imi sesangano revarairidzi muri kuita sei nenyaya dzose idzi dzisina kumira zvakanaka?
Isu vatiri kuita sesangano ravarairidzi isu tinomirira varairidzi vari kudamwa kumahearing tichivamiririra. Chatiri kuzama kuti tingotaura kuline ministry kuhurumende ndochokuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muzvikoro varairidzi vanoda kuti vapiwe mari yavo yavaipiwa October 2018 isati yasvika inosvika iyo pa$540. Imari shomanini kana takaitarisa tichikombia nemari dzinotambirwa even nematemporary teachers kuma neighboring countries. Asi isu sevanhu vari patriotic taiti dei varairidzi vapiwa 540. Saka isu ticharamba tichikohomedza hurumende nepublic service commission kuti vaone kuti kotoro risati razovhurwa rinouya iyo tagadzirisa nyaya dzine maringe nemashandirwo ari kuitwa navarairidzi uye nyaya dzemari dzinotambirwa navarairidzi dzivandudzwe dzidzokere padzanga dziri. Hatidi kuwedzerwa mari, tinoda kudzoserwa patanga tiri patakasiyiwa navatsvangirai navamugabe kwete patasvitsva apa nenew dispensation. New dispensation inotiri nani pagovernment yavamugabe asi haikwanisi kubhadhara varairidzi mari dziri nani kana kudzosera hadzo varairidzi vakasiyiwa navamugabe. Saka isu tinoramba tichimirira varairidzi tichivaudza kuti vabhadhare mari dzinokwana. Kana pasina kubhadhara mari dzinokwana pachanetsa nokuti varairidzi havakwanisi kuti vaende kubasa mazuva ese vanenge vachingokwanisawo kuti vaende kuda 2 days per week vana vasingadzidze kana kudzidziswa muzvikoro zvakakwana. Saka kana pasina kugadzirisa zvinhu zvakaderi izvozvo tichanamba tine dambudziko zvinoda kuisa musoro pamwe toita mukombera pamwe chuma chomuzukuru.
Sekutaura kwenyu Dr. Joe, munotadza kuonera pamwe chete seiko panyaya dzinonetsa vana vechikoro vachitadza kudzidza zvakakwana?
Dambudziko ratinaro guru ndokuti Ministry of Education inouya yakabata demo kana kuita yatinoti command and control system. Hazvishande muMinistry of Education zvokuvhundudzira nokuvhundudzirana. Chinoshanda inhaurirano dzamandorokwati zinori respecta professionalism ine varairidzi ende chinokurudzira kuti varairidzi sevanhu vakadzidzira basa vabhadhare mari iri pamusoro pePDL mari yatinodai $540 ndozvinopa kuti muzvikoro muve nendura
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takahavira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday darerele bakot raudza menisparati yemarondera kuti idzorere pabasa vashandi vanomwe vayakadzinga basa gore rapera ichivapomera mhosva yokutsigira mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Mushure mekudzingwa basa vashandi ava vakaenda kumatare vachiti vakange vadzingwa basa mushure mekuramba kutsigira vaDouglas Mondora mutungamiri weMDCT. MuNewsday makare mune nyaya inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakatongerwa makore makumi mashanu mujeri muSouth Africa mushure mekuwanikwa zviine mhosva yekuba zvakapakata zvombo kwemakore mazhinji mudunhu reImpopo muSouth Africa. Tabang Moyo ane makore makumi maviri nematanhatu na Steven Matamba ane makore makumi maviri mapfumbamwe vakatongerwa mumatare akasiyana pamusoro pemhosva dzavakapara pakati pemakore a2015 na2019. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica kunonzi kuri kuramba kuchidzika zvikuru. Uwandu hwevanhu vari kupinda muzvipatara muAmerica pamusoro peCOVID-19 huri kuramba huchidzika. Mwedzi uno unoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu vashoma vakadai havasati vambopinda muzvipatara nechirwere ichi kubva zvachatanga. Asi mhando yeOmicron inonzi Omicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica zvichinzi mhando iyi inotapurirwa nanyore uye ndiyo iri kubatwa nevanhu kupfuura dzimwe mhando dzose muAmerica. Tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica Dr. Simbisoranga tikatanga nekuvabvunza kuti iyo mhando yeOmicron BA.2 yakamira sei.
Vawande chandinga taura ndechekuti kune inonzi Omicron variant B2 iri kupararira kuEurope, kuAfrica nemuno muAmerica inenge ndiyo mhando yanyanya kuwanda kudarika dzimwe mhando dzese. Inenge inopararira zviri faster kana zvakawanda kudarika the original Omicron variant. Asi chatikunzwa ndechekuti haisi more infectious kana kuti haikonzerese chirwere chiri more severe than mamwe mavariant atagara tiinawo.
Chinoita kuti ive iri kupararira zvine musindo muAmerica chii?
Chinenge chiripo ndechekungoti kana iyo ichipararira zvinokurumidza, it means mamwe mavariant aya anga aripo asiri as infectious, asingaparariri zvakanyanya, anenge akusara kumashure. Chatinonzwazve ndechekuti ruzhinji rwemuAmerica rwagara rwanga rwava nema atinoti maantibodies aya kana kuti masoja ekurwisa COVID. At some point I think muna December vanga vari kuti 95% yemasamples eropa aitorwa airatidza kuti vanhu vakatowana immunity through mavaccine kana kuti through kuita infection. On the same hand, it seems like Omicron variant B2 inokwanisa kupararira futi kuvanhu even though vanga vagara vane immunity. So it's just a different variant in an ability. The Udicho Rogamboita COVID, you know, one suffered to Kuibatira.
Since you could do a Pam Surpe, Mando E. Chakasian and Nishakatua Pane, Eo Omicron Pachai.
Chasiana Paris, you know, and the Shabuti, Vana Omicron Zimwe, Tangatiri, very, very cautious in terms of Kutama ma restrictions. Aya, Angaru Gitwa Nenika Zakawanda Kusanganisra, Vana USA, Vagata, my travel restriction, things like that. But no one's visited a Kawari with an Omicron variant of B2E. Varuti is in a Zivan, one was aware that they are day to day business because Avas Gutari Sirakuti. Ichaita masajiza haya kuti panoita vanhu vanorwara vakawanda same time chavava kumeja iye zvino ndechekuti vangani vari kubatwa neomicron vanopedzisira omicron variant B2 vari kupedzisira vaenda muchipatara nekurwara zvakanyanyisa kuenda maintensive care unit. So that's the measure yavari kuita kushandisa more than kudhara where we were also looking kuti vanhu vabata chirwere ichi vangani vaita mainfections.
Imimi saa chiremba, munoona kuti mando hii isha kundu wanukukurumiza ereka na kuti ya pinza vanu pabasa rakacha seza tambo onesh.
Pakuona kwangu neku nzuwazi zikutawa ni masaingisi takaita sana Dr. Fauci wanota isa ma information ya kawanda from all over the world. Anesha tukuona wa mshipatara muno mu America. Even though Omicron variant B2 ichiparalira zvakanyanya kudarika dzimwe mhando hatisi kuona macases akawanda ecovid-19 ari kuadmitwa kana kuti ari kupinda muchipatara nenyaya yeomicron variant B2 sekuona kwatiri kuita mumamwe maarticles number dzevanhu vari kuuyiswa muchipatara neomicron kana kuti necovid-19 dzaderera by more than 90%. So you would find with this much, but as near one or two, my patients are kuuya for the first time ne COVID-19 infection, ningeriyo Omicron variant B2. Saka pakuona kwangu, tavapa stage, tauda usika pa stage ya noti endemic. Kana kuti chirwere chataka kuzongogara nacho sezvatinoita vana flu nezvimwe zvirwere like vana tuberculosis zvokuti a few people vanochibatira but vazhinji vachirarama upenyu hwavo through immunity yavanowana nemavaccine kana vamwe through kuita infection.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekutano vachishanda mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvombwe idea pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano remisa Zimbabwe rinotambira zvimwe zvabudiswa nehurumende pamusoro pezvinobata vatori venhau asi richishora zvizhinji. Rimwe sangano revarairidzi rinoti New Dispensation iri kupunza zvakanaka zvakaitwa nehurumende dzakare asi ichitadza kuitira nyika zvitsva zviri nani. Mando ya COVID-19 ye Omicron BA.2 ndiyo yave kunetsa muAmerica kupfuura dzimwe mando dzecoronavirus dzose. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.